mumwe mukuru muhofisi yekudyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa kunyangwe asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwara asi mubato rezano PF muri kuita kunetsana kunotyisa. Zimbabwe Electoral Commission inoti yabhadhara chimwe chikamu chemari yekutenga michina yeBVR kuLaxton Group uye ichatanga nekudzidzisa vanhu vachazodzidzisawo vamwe kushandisa michina yacho mumatunhu ose vanhu vasati vatanga kunyoreswa. Sangano reThis Constitution, Our Constitution roendesa tsamba yenyunyuto kuZEC nenyaya yekuti vanhu vaunze mapepa ekwavanogara kuti vakwanise kuvhota. Bato reNCA rinoti gadziriro yesarudzo dzayo dziri kufamba zvakanaka musarudzo dzeby-election dziri kuitwa kwaChiundura kutsiva muChakabvu Kizito Chivamba. Mutungamiri weZifa vaPhilip Chiangwa vokurudzira vanhu kuti vaende kunhandare yeHarare Airport mangwana kunochingamidza vatambi vemaWarriors avo vakasimudza mukombe weCOSAFA nezuro mushure mekurova Zambia. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa kusimudza mukombe kweCOSAFA Cup kwakaitwa neZimbabwe nezuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.